isu sekuona kwedu tinoona fanika hurumende yeSouth Africa haisi kudzidzisa zvizvarwa zvayo zvakakwana pamusoro pevanhu vekunze vanoshanda muno muSouth Africa. Zvino muno muSouth Africa tinoona kuti iro bazi rinoona nezvekupa vekunze mapepa akaringana ayo anoita kuti vashandi vekunze vakwanise kunge vachishanda muno muSouth Africa zvakasununguka zvisina kushungurudzwa. Tinoona zvisingaite zvakanaka. South Africa inoita seinonamaira kana tasvika pakupa vanhu vari muno muSouth Africa kunyanya vakava kuzoshanda kunze kwekuti kana kunyika kwaunenge uchibva kuine hondo. Saka isusu ndo zvatozoona panika xenophobic sentiments not attack but sentiments dzinogona kunge dziri kutobva kuhurumende yachoni ivowo vana vemusouth africa votaakara nemuhurumende vachiita zvakadai vachitaura zvakadai kwaisusutorega sekuita izvozvo.
Asi kana chikoero tinonzwa kuti vari kurwisa vatyairi ava havasi vatyairi sezvataisimboona zvaiitika kuti vatyairi vematexi kana vemichovha vairwisa vamwe vatyairi vemichovha. Apa tiri kunzwa kuti vanhuwo zvavo ndo vari kurwisa vatyairi ava, zvinorevei izvi?
Chero mukatarisa kwese kunoitika mhirizhonga dzeservice delivery mungava muzimbabwe kwatinobva, ingava nyika ipi, panoitika service delivery hatishaiki inonzi criminal element. Asi criminal element inowana loophole. Yatinoti loophole yachoni ndeyekuti vanenge vachionawo nyuzi mazuva ose vachizivawo kuti ava havana mapepa akakwana, havanawo kwavanoenda kunoripota kwakavadzivirira. Unoti apa wadzinganyika pakudhraivha rori woda kuti unoripota kumapurisa, mapurisa kuti hakweriwo mapepa ako hauna iya inonzi work permit.
Saka imiwo sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende yeSouth Africa kanawo nehurumende yeZimbabwe kuchengetedza zvizvarwa zvayo zviri munyika imo?
Isusu tiri kuti hurumende mbiri idzi ngadzitaurirane kuti izvo zvizvarwa zvayo zviri mudomu ngazvivere magwaro akakwana, vawanikwe vachichengetedzwawo nemutemo wemunomu. Hurumende yemunomu yopawo vanhu vekuZimbabwe vari kushanda munomu magwaro atingati maworkers permit ayaya, kana kuti vane macritical skills vopuwa macritical skills vachichengetedzwawo nemutemo, vachibvumidzwawo kupinda kuna anonzi maworkers union vakaita sana kosati nanani, kuitira kuti peso panenge pachitagwa nyaya yemalabor laws vasawanikwe kuti vekunze ndo vari kudzvamirirwa kana kuti manipulation. Nekuti imwe nyaya inobuda ndeyekuti ava vari kuti ava vekunze nekuti havasi mamembers emaunion, vanomanipulatewa nemaemployers